Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, October the 16th, 2018. I'm your host, Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about survival in the face of the obtaining economic challenges. How are you keeping your head above water? How are you managing? Let's get connected. On WhatsApp, the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And as you know by now, we are also streaming live on our websites, voandebele.com, voashona.com, as well as voazimbabwe.com. Zimbabwe continues to slide into deep economic challenges characterized by cash shortages, surging commodity prices, and high unemployment, which are affecting millions of young people. The pertinent question we are asking tonight, therefore, is, how are you faring? How are you fending for your family and yourself, of course? Let's talk. Let's share our stories of survival. And the show is all yours, listeners, tonight. No politicians, no pundits, just you. The ordinary folk. Le chonanjani emakaya ikutibana kuhlelo The Connection uhlelo lobasakhulayo lamhlanje kungolwesibili mhla zilishumi la sithupha kumfumfu 2018. Lamhlanje kulolu hlelo sixoxa ngendlela abasakhulayo abaziphilisa ngayo. Siyazi ukubana umnotho kawumanga kuhle, imali iyasilela emabhanga, imisebenzi kayitholakali, seyaphenduka yaba lilihlo lentwala, kanti njalo intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla, imichova, amafutha ezimota layo iqhubeka iqonga. Ngaleyo ndlela sifuna ukuzwa kini balaleli bontanga ukubana kahle kahle liphila njani emumeni wonke lo onzima kangaka. Ungabe uthengisa amatamatisi mhlawumbe yatshontsha, mhlawumbe yenza yonke nyakanyaka oyenzayo ukuziphilisa, ukuphilisa imuli yakho. Uhlelo ngolwakho lamhlanje sifuna ukuzwa kuwe kasilabo laba bezombusazwe ababuya lapha esikhathini esiningi bezokhuluma izitori ezingekhoyo. Sifuna ukuzwa kini lisitshele izitori ezikhona ngempilo yenu emumeni wonke lo onzima kangaka. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nasi vadiwa vatereri. Nyaya yekusa mira zvakanaka kweupfumi munyika. Saka mubvunzo watiri kukubvunza isevechidiki nasi ndewekuti muri kurarama sei sezvo upfumi husina kumira zvakanaka. Tinoda kunzwa kwamuri kana uchitengesa mavegetables, muriwo kana paine zvauri kuita chero. Tinyorere tsamba pa Facebook kana kuti utirizire runhare pano pachirongwa tinzwewo kuti uri kurarama sei, muri kurarama sei. Ndabva ndawana mutereri wangu wekutanga nhasi. Vaya vezvematongero enyika vatinowanzo kurukura navo muchirongwa nhasi havapo, tuda kunzwa kwamuri sevatereri chete. Ngitate umlalelo wakuqala uLiberty. Kunjani Liberty? Halo Liberty.
Yebo baba, kunjani?
Siyaphila, unjani lawe?
Hayi, ngiphilile vele.
Ye, usixhume ungaphi kwenda?
Ngixhume ngilapha eGweru.
Kunjani enkabazi?
Hayi, ukhawula mfowethu.
Mhm, uyizwile indaba. Injani impilo? Kuphile kanjani kona ngaphe Gweru?
Hey, kuphileka nzima. Akutholakali lutho. Phila nzima nje. Hey.
Imsebenzi?
Ah, imsebenzi kayiko. Ikho nje khona okufanayo nje ukuthi umuntu sebese siphila ukuziphandela nje kuphela.
Ukuziphandela khonoko Liberty kwesifuna ukuzwa. Akungichasisele nxa uvuke ekuseni kuyini okwenzayo kahle kahle, usiphandela ngayiphi indlela, yikwe mfuna ukuzwa khonoko. Liberty lapho soluqumile ucingo lwakhe, kodwa usitshayele eseGweru ubekhala ngokoma kwempilo uthi hayi, into kasihlangani, umumo mubi, imsebenzi kayitholakali. Bengisambuza nje ukuthi ubekhuluma ngokuthi usephila ngokuziphandela, ngase ngisithi mina uziphandela ngayiphi indlela. Kodwa ngokusweleka kwenhlanhla ucingo lukaLiberty lusuke lwaqhumeka ke lapho. Uyomtereri wedu weStudio 7 atrizira runare ari kuGweru, mkoma Liberty angachitaura iye kuti haiwa upenyu waoma. Saka ndanga ndichimubvunza, angachitaura kuti akurarama nekubatanidza nekukiyakiya. Saka ndanga ndichimubvunza kuti kokukiyakiya kwacho kuita chii chaizvo, kana achimuka makuseni anenge achizokiyakiya achiita chii kuti awane cheuviri. Asi foni yake yazodambuka, yazokata. Asi tienderere mberi nechirongwa, titore mutereri wedu wechipiri, mukoma Shepherd. Mukoma Shepherd, ndeipenyu?
Ndiri raiti, mushe zviri kufamba.
Hai, mbichana, matibata muri kupi?
Ndakumandibata ndave kunyazura chaiko chaiko.
Kwakamira sei kunyazura?
Kunyazura kuri nani.
Mainzwa nyaya iri mugango, muri kurarama seiwo semunhu wechidiki?
Kurarama semunhu wechidiki zvakatooma chaizvo. Hazvina kumira zvakanaka neikonomi yedu, mabasa hakuna. Saka zvindorema kutongoraramawo nenyasha dzamwari.
Saka kana muchimuka makuseni mgoma Shepherd, zvizva munoita chaizvo kuti munge muchiwana chekudya cheuviri? Because hongo nyasha dzamwari dzakanaka dzinotiraramisa, asi munhu wenyama anenge achidawo chingwa, handizvo?
Handizvo chaizvo.
Mm-hmm.
Vatinoita timuka makuseni vazhinji vacho kutaura chokwadi vari kutotiraramisa vacho vabereki chaizvo. Isusu kuti kurarama kwedu chaiko chaiko kwakatooma, kutokiyakiyawo tozvingodai. So ukazoonawo mari yataimbati, kurarama chaiko chaiko hakutoraramiswa nevabereki.
Saka pakaoma kapa.
Pakaoma.
Aiwa, tinotenda mukoma Shepherd. Makaroora?
Ndisati, ndokutotarisira kuda kuroora.
Saka mozoroora mukoma Shepherd muchichengetwa nevabereki, muone kuti pane dambudziko ipapo.
Pane dambudziko huru chaizvo.
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma wangu.
Ah, tinotenda ndoda kumurefa wese ari kunyazira kuno.
Ndinovimba kuti vakaterera.
Vakaterera vana Sai Chipere, vana Leonard Nyazombe, nevamwewo vakangodaro daro vana Givil Singer.
Aiwa, thank you so much, Mkoma Shepherd. That was Shepherd Nyazombe calling us from Nyazura. He's saying as a youth, he's surviving by the grace of his parents. Into tanisa yo ukubana abasakhula abanengi bazithola bekusimo sokuthi umuntu sefikile kuma 25 engene kubo 30, 35, 40 lokhu ugcinwe ngabazali into ekhona enzakalayo edanisayo kakhulu ndimbotorazwe mumwe mtereri parunari makadi mkomo wangu. Alo, magadi mtereri?
Kishupo magadi yo.
Aywa, tiripo edu, ndati mkoma wangu, ndire gerere yo ipapo. Muno ito anizita? Alo mtereri, ndati muno ito anizita?
Nye ndetu amabeka tavinga.
Aha, mati batamori gubi?
Ndikuno ku South Pretoria.
Pretoria, kwamira sei ku Pitoru?
Ah, everything is fine.
Ma inzwa nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nhasi. Muri kuraramawo sei semunhu wechidiki kusa ku Pretoria?
Eish, zvinorwadza because so far hatikurarama tikuno, vana vari kuZimbabwe. It's so hard.
Asi mabasa ari kuwanikwa here ku South Africa?
Yeah, tiri kushanda. Zvinongosiyana kuti vamwe vanhu vashanda bai, but kuno kuti tiri kushanda, everything is fine. But zvinotirwadza kuti maparents anenge ari kuZimbabwe.
Asi muri kutumira here matsangana bhega nemacooking oil nemawatiwati papa?
Chikutotumira, chikutogadzirira kutouya izvozvi pana December, ipo patinototumira. Because tikasadaro semiri dzedu dzinofa nenzara, tikateedzera kuti ZANU-PF neMDC hazvina zvatoshanda, ndinotohwira tsitsi vanhu vekuZimbabwe vachiri kutarisira kuti ZANU-PF ichaita change. Ivanga vari vamwe vauya kuzotsvaga basa nguva iripo, vanofa vakabata masetiseti. Hakuna chiri kuchinja kuZimbabwe.
Asi manje tikazara tese kuSouth Africa ikoko zvinozvoita here nhai Modest?
Ndotoona zvotori nani dhanu kugara kuZimbabwe. Zvobetsere vachingochisima vari kuZimbabwe. Zvipatara hazvina kana mushonga. Everything hapana kana chiri kubuda. Ndotoona sekuti zvitori nani.
Asi hakuzi kuramwira munda kumakudo here?
Ndinotoona sekuti handitombozvione kuti kuZimbabwe handitombozvitarisi kuti kurushaya kwamafuta kana chii. Handakana basa nazvo because ndakaona kuti hazvina zvazvobudika, hazvina zvinombochinja fauta haitombochinjisi kana zvinhu. Ine life inongoda kuti iwe uzvifungire wega, but wakamirira kuti ZANU-PF zvafanira nguye tsvangai chakahwina, unongoita the same thing because asati ava ahwina. Saka zvimwe zvinhu zvoda kungozvishandisira brain.
Aiwa, tinotenda. Ndimuzvara handiti?
Modesta Taruvinga.
Tinotenda muzvare Modesta Taruvinga nekupinda muchirongwa. Murambe muchidzoka.
Alright, maita basa. Ndingokurudzira kuti vamwe kana bhodha richivambukika ngavangovambukawo sezvinoita vamwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru. That's Modesta Taruvinga there, calling us from South Africa, Pretoria, Epitori. She's saying that really there is nothing to look forward to Zimbabwe, and she's urging other young people to come to South Africa, where she says life is much better than in Zimbabwe. Kodwa ngimbuzile ke lapho kumana Modesta, umuntu wonke eZimbabwe engeqa umngcele eqe uLimpompo eze eSouth Africa kungayenza na, njengoba la iGoli phela iseyiGoli yakudala leyana eyabomkhulu bethu labo baba bethu, hayi eya these days siyatshintsha imisebenzi kayitholakali. Kodwa uphendule uModesta wathi hayi kababuye, impilo lanxa imisebenzi ingani yasilela kancane ngapha, impilo ingcono kakhulu kulokweZimbabwe. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma uhlelo ngolwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje asilazo ingcwethi, asilabo abezombusazo, esikhuluma lani banikazi bohlelo abalaleli phela, ibe ngikhuluma ngabo lapha. Sifuna ukuzwa ukubana njengabasakhulayo liphila njani emumeni omubi kangaka wezenotho. Imali yasilela, imisebenzi yasilela, akulalutho oluhambayo. Ndiyo nyaya yatiri kukurukura nasi muchirongwa chenyu muri yeZimbabwe, chirongwa chevechidiki tichida kunzwa zvikuru sei kune vechidiki kuti muri kurarama sei. Tichitarisa kuoma kwaita zvino mufumi wenyika, zvina zvina kumira zvakanaka zvachose. Mari iri kuramba ichishaikwa mumabhanga, mabasa haazi kubatika, mitengo iri kukwirira vese vari pasi nevari kumusoro uku. Saka hapana chiri kufamba zvachose. Saka tikuda kunzwa kwamurisi vechidiki kuti muri kuraramawo sei. Nimotora mutereri mukoma Donald Mamboma kuSouth Africa uko. Makadii mukoma Doni?
Ndofara mukoma Mutunga, makadiko?
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Kwakamira sei kuJoburg?
Ndiri kuRustenburg mukoma, kungotatarika. Ngoti chero ndiri wapenyu mugoma wangu, asi kuti kugara musango nguva dzose dzose uchiko hakunyatsi kuita ofisa mutani yange nditi kandi sista vangu vangashora Modesta vanga vachiti hawo vanhu ngavauye, but notozongoona kuti haungatendi kumaraini kumakwato mugoma, haungagutiri kumakwato kumba kwako, haungablemi naye mekaniki joga vana kubitira mai vako njanjero vasingashata kuzvita.
Saka mukoma Donald, kuSouth Africa ikoko mabasa ari kubatika here?
Ndiza ndotaura kuti mukoma hakuna mabasa atinenge tichishanda mukoma, asi mabasa akuti ari dzisende kuti tingatotipa mabasa, mabasa anobatika zvakanditakwana sise izvangu hauvavanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanuvanu
Ah,
asina tenzi kumakwati ngoma kuti ndende ndokuita kumakwati kumba kwenyu kuti naati ka iwo problem awo kumakwati kuti havana kundibikira kumba kumera vako kuti havachibva hai zvondinoita ngoma
saka
ana vanga vangu
saka toita sei mukoma Donald
papa angu ndizvo mazuva ano pamaonera ndokuzvita nezvokuti hazvo munhu anofanira kungotarisa nhomba vanga nguva iyo nokuti zvekutarisira hurumende yemukoma tinganyekerana izvo ndatirega kubhema kana kutarisa kuti vanoti kudini nokuti hakuna chinobuda sezvo izvaruziva iroo hazvidinganga kushopera hakuna chinobuda kuwanawo kuti kufundisana ende mukatisa kuti gore ravo dakukwana vapinda musystem kupawa kukapa vakatora ivo vamunangagwa asi hatina chaa taona chiri kufamba sofa hakuna chakataona mamarizotautawe hakuna iko kesho vakubatira mutero mateti zvinhu zvokungoti kutsvaka kuvashaya ngoma kutsvaka utano mugati hakuna vanhu ava vana mazano manyuwana zvokuti angamusa nyika pairi hakuna sofa tirikuona hapana kana chakati taona chachinja zimbabwe zoken for business basi endeground hapana chiri tanjepo chinobatika iro zviri open for business ndizvo tiripira tataona
aiwa
ende kana kati kana zvaidisine basa rake kuti vana vemunyika zvakada vana masiyo vangadi vakaita vana kwete vavakazinda kusiya vangadi vakaita bzina bzizo kana nyikadi chiri kungoona vana vemunyika mayozve mhandu ndionse kuti kwanisa kubuda ngoma ngavabvise mweya wekuti munhu anhu anenge anemo mumafungiro emhandu ngavamusiye mweya uyo ezvongo vaine mweya wekuti munhu anenge anoitati vanhu vane mari manje vana vemunyika vanenge vane mari dzavo havakwanisi kuzoita investment munyika nokuti ndo vanenge vaizii mhandu vana vama
aiwa tinotenda
vachinyatsokunzwira vanhu avo kuti vanenge vachizorapa muzvipatara zvinodhura iva vachihwira vanhu murombo mugoma vasina havo
vakaiva ngoma aiwa tinotenda mukoma nekupinda muchirongwa mukoma Donald
ndinofa ndinotenda mugomo rosatatenda
aiwa tozomuroisa
thanks
love kunu Donald Mamboma prominent Studio 7 listener ube sethinta ke lapho semzantsi Afrika laye uyakhala nje uthi hayi into kazihambi kuhle lakhona le emzantsi Afrika. Siqhubekele phambili ngohlelo silomunye njalo umlaleli tinemumwe zvekare mtereri wakadi yako mtereri. Halo mtereri. Halo mtereri wakadi yako. Unganikasixhumani kuhle lalo mlaleli kodwa ngikhangeleke imbiko elisithumela yona abalaleli enkundleni yeFacebook. Ukholena uyaloba lapha ekhasini le VOA Shona uthi yena anzi namkoma Kholena kuoma kwaita upfumi hwenyika zvinoreva kuti ED Mnangagwa haana kuwina. Ngukholeni ke lapho uyakhuluma kuti ukoma ukubhidlika komnotho okuqhubekayo kutshengisa ukubana umongameli Mnangagwa kanqobanga kukhetho. Ndimkoma Colin. Uyezve panani apo mukoma atafadzwa anzi hi amtafadzwa tapfumanei from Zimbabwe. I live in South Africa ndiri wechidiki ndakatobuda munyika nekuda kwekuoma kweupfumi hwenyika kunotsvaga kuti ndigone kurarama nekuraramisa vabereki. Hurumende yatiurayira future yedu nevana vedu. Hatina chatinokwanisa kuburitsa kuchema kwega kwega. Mutafadzwa tapfumanei ke lapo uyakhuluma uti yena uwele South Africa wafohla eZimbabwe wabalekela kwele South Africa ezama ukuyaziphandela ephandele labantwana kanye labazali ngoba uthi hayi uhulumende weZimbabwe usebulele ikusasa labasakhulayo ngokuthabalala ngokwehluleka ukulungisisa umnotho uthi akulalutho oluhambayo. Sikhangele enye imbiko njalo kulobani lapha anzi makadiko nerimsikana wemakore 15 ndiri form 2 kuno kuZimbabwe dambudziko randave naro ndere mari hanzi nemamiriro akaita zvinhu munyika handichakwanisi kuvanirwa kuwanirwa mari yechikoro saka ndiri kukumbirawo kubatsirwa kutsvagirwa scholarship. Hanzi nemusikana uyu ndinodziza pachikoro cheMatthew Rusike muHarare. Uyakhuluma ke lapho uTrisha Kapuma uyakhala uthi ungintombazana oleminyaka elishumi lanhlanu ukuform 2 okudanisayo ke ngokutsho kwakhe uthi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba useswele imali yokumhambisa isikolo ischool fees. Ngokunjalo uyacela ukubana ongaba ele access to scholarship kumbe ongaba efuna ukunceda udinga ke lolo ncedo. Timbotora Mtereri Parunare wakadi yako Mtereri
ndipo makadi makadi baba
tinofarakana muchifarawo
kuri kuzvizvi kutiomera baba zvizvi zvino hapana kavana wechikoro chatiratokuenesa kuchikoro nekuoma kwenyika
matibada muri kupi
ndiri kuchinhoyi
kuchinhoyi uko
zvinhu asi kumbowanika mumashopu tiringotenderera hapana chati kumbonyatsoona chikunyatsoitika chaichezvi
ko inganzi zvaanani mazuva ano
hapana chitinana mafuta ari $12 wawana paari kuwanika pacho hapana chitinana mii
mafuta cooking oil
$12 2 liters
ko shuga iri kuwanikwa
shuga iri haisi kuwanika mumashopu mahamba hamuna shuga iri kuwanika iri kuwanika mukoto mairi kudhura imomo shuga flour raisi zvese hakuna hasi kuwanika
saa muri kurarama sei mukoma wangu
takutongorarama nokukiyakiya kongotengawo zvinodhura izvozvo kutingosevhaivhisevhaidza kuti ndingorararamawo zvemnomhuri
kukiyakiya kwacho ikoko ndiko kwandinoda kunzwa kuti munenge muchikiyakiya sei mukoma Gerald sezvo mabasa achiishomeka kudai munyika
tinongoitawo tinongoshera goridhe mupurazi imomo tichidzoka tichingodaro
saka munorarama negold panning
gold panning ndo kurarama kwatotoita pasa zvizva zvekutotiomera
saka munenge makawanda sei kumigodhi ikoko
takawanda makorokoza ndo akatowanda manje ndo vazhinji tiumwa musango muhobho kazara musango akanzwa kuti kuraramira musango hapana chokuita tikashaya kudaro hatiraramisemo.
Muchiri kuita here zviya zviya zvemakorokoza zvekuti kana wabata wari waschool manje wawana kamari kako unorara kukrab spenda mari yese iyo mudoro
ini zvangu kumwa handinge zvangu handizorara kuclub
asi varipo vachiri kuita izvozvo here nekuoma kwaita zvinhu
ndisingazivi hangu mava hasi munhu asingafambire kunzvimbo idzidzo handinyasezivi hangu kuti zvichiri kunyatsoitikere but kuona kwangu ndofunga zvazvishoma kuti zviri kungodhura razikara kuwanika kwazvo namadrink chai chaiva mashopu hamuna
soft drink
chaimatm chaiva muchema kuti hamuna kana ndonzi soft drink kana drink irokwasa kuti unitengere kana mwana akanwa hamuna
kuana mazowe
hamuna kana mazoe hamuna kanakana zvizhinji zvinowanika mabasic commodities ese hamuna muri kungowanika zvinhu zvatisiri asimbozvishandisi mazuve ese zvokuti munofana makazara maroiko $20 per kg.
Pagaipa. Aiwa, tinotenda mkoma Gerald, maybe mvunzo yeku pezisira. Saka, muri kuona kunge chii chingaitwa kuburitsa nyika mumadhaga airi aya? Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Gerald.
Maita vano.
Yeah, that was Gerald calling us from Chinoy. He says he is a gold panner. That's how he is managing. That's how he's fending for his family. Uti uyachekecha Chinoy uGerald ungomunye wabemba igolide. Ngaleyo ndlela uti ulendlela yokuphilisa imuli yakhe kodwa uthi kakulula ukhala ikakhulu ngokudula kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu lokusilela kwazo uthi hayi Chinoy akulaluthe emashop inamnete sibisalo oflower ochukela impuphu awuthi cha uyangena kubo TM ungene ngapha emasupermarkets awusoze ukuthole. That's the state of affairs in Chinoy, according to Gerald. He says the shortage of basic commodities is obtaining and getting worse, whereas we hear in other, in bigger cities and towns like Harare and Bulawayo, we are hearing that the shortages are easing, though prices remain high. Siqhubekele phambili ngohlelo isikhathi isesihambile mpela laphana. It's 28 minutes before the hour of 9. 28 before 3 o'clock emine enkulu lapha eMelika eWashington DC. Tiende remberi nechirongwa timbo tora tereri mkoma Innocent. Magadi mkoma ino?
Nofara, magadi enyu budi.
Ayu wati, nofara, kana mchifara o. Magadi bada mrigubi?
Kuna mrigubi East London, Mdanzani, South Africa.
Na, gu East London, gu South Africa?
Yes.
Maizu wa nyairi mugango. Moro kura ramose yu South Africa u?
Irunani. Irunani, atishori mwari. Kukuti kuno ku wasinji tingori ma truck driver. Saka tutuma tindozi nende zuri nani. Mbo zama zamo. Nyango isipota chioma zazo, simbo yengo, mungo ziyakuna mbootika oma zinofobia, tumbo piti roma tai, asi ukeni mungo chungo indi rambiri. Itori netari sireku bezira kumusha, pati tunusakangu oma, tujokere kwa ju. Apana tutangira kana magipa, mungo wabotari sira mkushina. Patori kwa turi nani watu jahira ziko. Isusiku tujokere sofa. Ashtombo itutongo singa tiri kumoku. Kusiko ozi na zachinja o. Toro ni tasiri utusa na siya chinja. Nangu zazo nisiri kura atinzira. Asiti mungo imbo atusa na siya chinja.
Saka mwishi kudrive ma gwenye tikuwa mwuri kuita uku. Mwuri kuita lokali u South Africa iku uku. Kana utimuno mbubuda mwishienda u Zimbabwe, Tanzania. Kune zimwe nyika zvakadaro da.
Ya ini zvangu ndinoita local Africa since yakakura zvayo. Tinovetorwa malong distance kuti from here up to Joburg is about 1000 k's. Nakwanisa kuenda kuna Mpumalanga uchingotendera all over South Africa. But nevamuda anobuda vachienda kuZambia nevari kuenda kuDRC. But ini hangu asanda mbobuda hangu cross border kurwa local.
Saga pei ya muri kuwana ipapo munogona kurarama nayo uyezve kuchengeta mhuri?
Ya, tiri kumanaja kuchengeta mhuri nekusevhawo kusiwa pasaidhi yekurongo, nekuti kushanda kwatirikuita kuno kazire kuti tave kuno tinoti torongwa kumusha uku tovakawo semadevelopment, kuitira kuti patinozoendako kana kuti vana vazoonawo pekutangira. Sekuti kunoku hatingati tobva tagara nemhuri yese kuna inenge itodzidzori kumusha, saka techi torongwa futi kumusha nguva yatishanda kunoku.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Innocent. Murambe makashinga.
Tinotenda baba, maita basa.
Yakhuluma ke lapho Innocent usitshayele ucingo ese-East London emzantsi. Uthi yena ungumtshayeli wamagonyeti, utshayela nje local e-South Africa. Ngokunjalo uthi uyenelisa ke ukuthola imali yokugcina imuli yakhe. Pa Facebook timbopinda mudande mtande tione kuti vatereri vari kuti chii pana baba Tadiwa Cheure. Azina baba Tadiwa, tiri kutambura chokwadi ichiripo ndechekuti dai tambochinja utungamiri, timboona kuti imwe pati ichatadza kugadzira zvinhu yere. Ngo baba Tadiwa lo uti hai abasakhulayo abantu veZimbabwe bayahlupheka kakhulu, ngakuya ke kuguqulwe uhulumende kubonakala ukuthi kungangena elinye ibandla elingayisilo ZANU-PF lizawehluleka ukulungisisa umnotho welizwe na. Kodwa okukhona baba Tadiwa chiripo ndechekuti tiri kuvhaka musarudzo yakahwina ZANU-PF. Sandaphuma ekhethweni yanqoba iZANU-PF yangkhona. Whether yanqoba ngokuqondileyo kumbe kwadlelezelwa asikwazi, kodwa ukhetho lusanda kwenziwa vayibisela abantu iZANU-PF embusweni. Timbotora mtereri vagumbo makadimi komangu.
Tiripo makadimi vongu.
Aiwa, tinofara hedu. Matibata muri kupi?
Ini ndiri kunonzi kumberengwa.
Kwamira sei kumberengwa uku?
Kuzvinhu hazvina kunyatsokumira zvakanaka kunyika, hazvina kugara zvamira zvakanaka kana
chii chanetsa.
But maprize zvinhu mashops zvirimo, but maprize acho ndiwo anorwadza. Vanhu vakwidza, vanhu vakakwidza mitengo, asi osilate hazvo tingangoti maybe 3-4 days idzikapfuura idzi mitengo yanga ichiratidza kuti yadzika, yadzika plus zvinhu zviri kuwanikwa chero uyu. Asi kuri kunzi munhu awanikwa cooking oil unonzi utore 2 pamunhu. Cooking oil iko zvino yakuita $6, yanga yakuita $10, but yapa 6.
Cooking oil 2 liters,
tiri kutaura muzvishavani, yapa $6. Challenge inondibata yandiita sokuti yanditibatei ndeye fuel. Baba, tinorarama tine zvigayo zviri kumaruzevha. Zvigayo zviri kumaruzevha zviya zvinoda nhingiri, zvinoda diesel. Manje kana kunzi mota inofanira kusvika yomira yofila diesel, chigayo ndoisawo mota here ndonofilidza diesel pafilling station? Tine matractors, munoziva kurarama kunoita vanhu vari kumba kuya. Tine matarakita, tarakita haungaitori ukaenda nayo kutaoni. Matractors anotibatsira kutakura zvitina kumamwe mabasa ese ekumba aya. Pane mota dzimwe dziri off road dzinotikwanisa dzisati dzinogara dzichitibatsira kutakura chibago kuendesa kuJMB kwamataka kuya. Mota iyi kuti idrive upinde nayo zilori mazilori akaraya, uri drive uipinde naro mutaundi, hapatindiki hapafambiki. But I thought people would hope and not remain because tikutisu handiti ndanzwa nditaura kuti hanzi majority nanonzi haachatenge gine madhiramu pamafilling station
ndozvo ari kutaura
saka ini chindikudzai kuti zvigayo zvese zvotombomira here kana kuti toita sei totakura chigayo chopinda mota choenda kunotsvaka fuel kutaura
hakatombomeki sense zvachose kamutemo kacho ika
because ini ndiyezvo ndichikutaurirai zvigayo kumisha kuyakuya zvakawanda vanhu vava nezvigayo kumisha ndo zvinotiraramisa ndo zvinotibetsera vanova tinovandisi ndoda ini handidi ndoda kutaura chokwadi pandimire panapa handifaniri kutiza chokwadi chiripo ini ndiri ZANU-PF supporter yakakwana mberemba but manje maningi imwe mitemo iyi inoti inenge ichidzosera bato redu sure nevanhu vanotitsigira vaya handiti munoona kuti zvinobva zvangofanana nokuti ndoda kuudza ino nyaya zvakafanana naminister for finance munoziva kuti kumashure kwese uku zvinhu zvazvichiendeka pakangonyarariwa but paangoitiwa announcement yemapesentage yokupa kuti usa ronzi romira roga usd hanyingi bond romira roga zvinhu zvese zvakabva zvachinja marates emari ecurrency zvikabva zvadokukanganisika munyika saka ndoona sokuti ndima problem yatinoende yekuti panongoimplementewa mitemo angofunga kuisa mitemo yake anongoisa asina kutanga aconsult then zvobva zvaomera munhu ari pasi anova ndiye anozoenda kunovhota hazve handiti muona
asika mukoma gumbo mataura kuti muri mutsigiro wezanupf ndimi kamuri panyanga munombotaura here navo vakuru venyu kuti haiwa muri kutitsika konzi zvakamitemo kamuri kuisa aka tumitemo twamuri kuisa utu hatumboshandi zvachose munombowanawo mukana here wekutaura nevakuru venyu
baba platform yandiye ndinayo nhingi handina platform yandiye tova nayo pandokwanisa kutaura ndiri ndipo pamuri ipapa apa munhu wandinokwanisa kuzonanavira kuti nditaure naye hapana padhuze pano nyaya inongovapo ndeyekuti havatangi vaita research kana kuconsulta kudzoka asi kuvanhu kuya ndo dambudziko riripo panonguva necommunication breakdown because kana mitemo iyo yaisiwa iyoyo muno inodzoka kuzoonesera ini ndiri zasi zasi ndiri kupasi kuya kuya ndinenge akutsimbirirwa zvekuti apo ndiri sapota yezanupf maybe kudaro ndevamwe vezanupf vari kuita sabotage hatizivi vamwe vari kugarirana because nyaya yakaitika kaapa ndeyekuti vakambomanyisana pachavo saka vanoziva kuti vobaya papi kuti zvinhu zvishati isusu tei tingotevera tiri kumashure hatina zvatinoziva
haiwa rambai makashinga vagumbo tinotenda nekupinda muchirongwa
manje handinoona ini maakutondinemeravo kuti ndirambe ndakashinga asi chokwadi chiripo ndichocho kuti ini ndiri sapota yezanupf tinotenda yedu ndizvo chaizvo but hei nyaya yemanhingi yemajerikeni ndoona sokuti ingangoomesera munhu wese because handifungi kuti vanhu vangazvitambira zvakanaka
pakaipa tinotenda mukoma gumbo mudzoke zvakare svondo rinouya
tinotenda haiwa maiteni
yateta lapo ubaba ugumbo uti hai ungumsekeli webandla lezanupf kodwa yonke le nyakanyaka enzakalayo ukubhidlika komnotho ukudula kwezinto namhlanje babethule umthetho kuthiwa bathi abantu abasavunyelwa ukuthenga amafutha ezimota ngezigubhu uyakusola kakhulu lokho ubaba ugumbo ozikhulumeleyo wathi ungumsekeli wezanupf uthe minye imithetho ethulwa ngurhulumente akakwazi ukuthi kungaba kulokudonselana okukhona yini kurhulumente owuthi omunye lo munye okugovernment ulethe imithetho yakhe mhlawumbe ngenjongo ezithiyeneyo abanye baya befuna ukwakha abanye befuna ukudiliza ngamazwi ke kagumbo umsekeli wezanupf osiyitshayele esemberengwa timboendera mberi nechirongwa chedu. Kora to 10 is the time sesalo imzuzo elishumi lanhlanu. Sithathe umlaleli uJabu. Kunjani mlaleli? Alo, mkoma Jabu, muribo.
Mkoma Tunga, kuri seiko pari seiko pa United States up.
Kuno kuri bo mkoma we, mkoma wangu, tinga chikira imimi iko ko.
Kuno kwa kanaka, tiri kuno kwa South Africa, taroye la kuno wakoma, anataka bukita sunga sunga mabegi. Tishiti kata pinda wakoma na manje mbuti zakabiwa. Zino nyairi kuitika etrikuyo na zine zitata kata risira kuti ndoza zishaita kana kuri kuti wakumana wanengo warambira pa kutonga ni naruzo wari kuita wasina kuhuina. Saka nzira yedu yaka nanga ku 2008 ndogo ya nanga iko zino andioni paine chino chino chinja ba kazi muruko na mitemo ili kungo iskwa hii makambo zone pimi mkuti nyika ise vifuero zvinonzizwe nemusa tengere mu madramu not make sense azvishandi pazvirudzika kumushawo.
Saka ku South Africa ikoko mukoma Jabu ari kubatika here mabasa?
Mabasa totokuita mabasa emaoko eduka nekuti kumafemu wanhu wawandisa muno South Africa inyika yakatakura ma rainbow nation ka kubva Afrika yese kuburikidzawo nevanobvawo kunze kwenyika chaiko vanouya vachishandawo kuno. Saka mabasa anenge ari kuita mashoma, saka vazhinji vedu vanobva kumusha tinongoita zvemaoko izvizvi, mabasa etinongoita emaoko edu. Asi aiwa tikudya tichiguta, aiwa tisi kumborana nenzara badi, tinoda kutenda Mwari.
Aiwa tinozvikudza izvozvo, kuchengeta mhuri ndo musimboti weupenyu.
Ya taura henyu hatiri kuti izvoni dai wakuru wavanga vaonawo kuti no zvataifunga kuti zvichaita zvaramba. Ndinoona chino chakonfusa vanhu hama dzedu kumusha uko kana kuti vabereki wedu kumamisha kuyakuya, inyaya yekuti ka wamukoma Mugabe wavanga vasingachanzwana nenyika dzekunze. Saka kuya kwakazoita garwe manje richiswera riri mundege richiti raenda uko radzoka raenda uko radzoka, vanhu vakabva vatofunga kuti hazvo zvatochinja munhu idla muvhotera uyu varongo wabvuma kudzoka munyika. Ende plus imwe nyaya tiri kuona hangu nyaya iri kuitika yekuti izvoni iyo vana purezidenti vanoti izvoni isusu tichakweretwa dzimari. Nyika yedu iyaya haisoda kukweretwa mari ba iri kuda kuti idaidzwe mainvestors avhure maindustry kana kuti kutanga maindustry kwete kukwereta mari. Nekuti mari yati kana chinge yakweretwa iri kudyiwa navanhu vairi navanhu vashoma, hazvisi kubudirira. Plus mari iyi haichagoni, nyika iyi haichagoni kumutswa nemari yekukwereta, asi kuti imutswa maindustry pomutswa mabasa pamwe yoguma kusimukira kwete zvazviri baizvi.
Saka toita sei mukoma Jabu, mwanakomana akavimbisa kudira nyika shuga asi zvakaramba?
Ivo vapo inini maonero angu ndeyekuti chekuita chaizvo chinotinetsei pakuti muri kuona tikatipinde mustreet tiri kuurayiwa nepfuti tiri kubayiwa. Iko zvino izvi takanga tichiona mavhidhiyos nokuti kastudio 7 ndoga takaiterera every day nemumawhatsapp ndetakatarisa zvinobva kumusha kwetu chiri kuitika ikoko. Wane ZCT uwayawaya wakasungwa wari paofisi wasina kudemonstrata, wasati wademonstrata wachitori mumaofisi. Inaanza namboona mutemo wakadaro, basi tiri munyika dzawamunyika dzawatorwa kana kumbonzwawo zvinoitikawo kune dzimwe nyika kuti munhu anosungwa asati apara mhosva. Udzvanyiriri huri kutonyanya kutokura munyika medu. Saka maizvezvo vanhu vari kuzama kuti izvoni zviregedze kuoneka, tifunga kusaidi kwavo vananga vachiti izvoni tikasunga vanhu vasati vademonstrata mumastreets zvinonzi vanhu vakagarika havasingazivi kuti izvo vari kutoita izvezvo zvekurambidzana kuti vaite waexcise mumarodhi ka. Zvinototi zvioneke kuti no vanhu vari kudzvinyirwa nekuti kacherekatarisa paya paya munhu asungwa haana kodzero yekurohwa.
Aswada asi wanu maya waita chipina muroi miyama ya wakangu wa chilo wanuma bata siki. Wakangu wanyangaza chito wangu wanyangaza. Saka nyika hedi hei apaka oma. So ndiriku wanda zukuti zoni munu uwefe na zichita daya wanu chenda kusaiti zimwechete. Pachana hizwa MBC nukuti hili kuti zoni hiyo. Wacha tipa wacha pa wanu zuwari kuti kwa pinde muroi. Munu uwefe kwa kwa mtare blawa ya gweru kwenda kwenye. Sababu zimabu ezi uhoru. Wanawarekeze kuti wa mwinga waeno mwajitaro waru kuzimbabwe tozo kato njika edu ya pambayo kuna ubudi pwato kuna ubudi za tikadaro wanaiso waka buda muzimba kwete kutu wa mwano sarama wa mwachibuda
aywa tinotenda nekupinda mshirongo wa mkoma javu
ndatenda mkoma toka ndatenda taku kudaya wakoma na kuti muwe takachita sara kuti tika wina mchawu ya wawo mchitefe nyuramburi mkuno kumusha manje hey. Sakona ngakabra po achidatsira paimuri iko kuna kuti mukaya zvakadai so hatizotombodzwi chiro saka muri kutotibatsira tikutonzwawo panemi kuti zvakamira sei kumucha saka rambai makadaro rambai makadaro musadzoke kumatsure pachimbo rambai muri iyo kusvika nyika yanaka muchitipa masoko nekuti mukauya tibva tatofanana pacho tinozonzwa kunoku
hanzi kwa pakarasika akata
iya pakarasika aya atumu ndoisa akota iwo wacho wezano wacho kana paine wakanga wachisapota zano pepu waakuzona kuti no takarasika pekuvhotera iko zvinezvo waakuzona nekuti haadi zvezvo waifungidzira kuti zvichaita zvo zviri izvi hapana munhu aizvifungidzira banyanyanya kwa nezano asi henu isusu paMDC taizoona kuti haiwa vakuru havana kwaanoenda bawa zvakufanana akabva nakapinda iko zvinezvo hapana kwaanoenda zvakangofanana
aiwa tinotenda mukoma javu mudzoke muchirongwa svondo rinouya
ndatenda mukoma ntunga ndatenda
thank you so much javu there calling us from South Africa uyakhala njengabantu abanengi usola ikakhulu ibandla elibusayo uhulumende ujabu uthi abantu babe cabanga ukuthi umongameli njengoba umgabe sebemshayile bamfaka eceleni isokungene ubaba uMnangagwa uthi ujabu abantu babe cabanga ukuthi hayi into seziyolunga manje kodwa cha akunjalo umumo wezenoto uqhubeka umuvi kodwa uyakhuluma ujabu uthi hayi emzansi ba yaziphilisa mpela uyaphandela imuli yakhe timbo tora zvekare mumwe mutereri mukomata wanda makadi enyu mukoma wangu
ya ndimukoma jonga
ndingomo jonga mukoma wangu
oraiti amukomo hei wangomo zaka wakana muno mwatiku non South Africa zinzuruto omera wanu mwana waifu watu pamwe urumende ya wacha ando sarenda omasi babo sira wacha nisa nekuti hei zinzuruto omera wanu mkatime nika mwana wasu awasu chato da zinzuruto ku Zimbabwe zamuruko nakana ku Zimbabwe wa zinzuruto oma zinzuruto zinzuruto ase zinzuruto wanu wazuruto 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 pamugabe pamwe nayo vacho vakuda kungodzosera masimba kuMDC noti hayo zvanzi yacho haisina kwaicha kwanisa kuenda kana kuti vanhu vavo vasingadi kubvuma asi chokwadi chingoripo ndechekuti vakutodzosera vanhu na 2008 ndechafuura 2008 kwazvakuenda kudhaira tiringozvitaura kuti ava vanacho vanokwanisa kutomboita kunzoti kuti vari kutongoba kutobira nyika chaiyo chaiyo ndezvo zvangotsara chete zviri kuitika mene mukuzvionawo seni komawo
ndingabvunza imimi mukomangu inini handibvumizi kutaura pfungwa dzangu pano apa
ya noti pfungwa dzangu ndozvandirikutoonawo kutoti ava vakana dai vatosirawo vachamisa vataura kuti marection takabirira vasiyavo vaona ine nzira yekusira vachamisa chigaro nekuti iwo chaivo chaivo ha nyika vaikwanisa kuisumudza vaita vatete panyaya yenyika nekuti koromi ndiyo yakuramba iri kutonyasa kuramba chaiko chaiko zvinzvirona vachamisa notarisa zvinhu zvakutoshaika mashopu zvinhu zvakudini munyika muna mari mabhondi noti vakatoisa vanhu ndekutotorera vanhu mari noti haungamboti wopuwa pepa ukatumira marubha muno South Africa ari marhanzi vasvika vanhu vaya vanopuwa mabhondi mari isingatengi iwatumira mari chaicho vakupuwa mapepa
sakamukoma tawanda kusouth Africa kwamuri ikoko mabasa ari kubatika here muri kushanda
ya ini ndiri kushanda hangu but pane vamwe vandoona vasingatoshandiwo vanongovaitomira mumarobhoti masoisa zvati zvinhu zvakatooma
Saka muri kugona kuraramisa mhuri yenyu kuZimbabwe.
Ya ndikwanisa kuraramisa hangu mhuri yangu.
Aiwa, tinotenda. Zvakanaka zvakadaro mukoma, rambai muchichengeta mhuri.
Ya, but toda kuichengeta tiri kunyika yedu yechibaro kutatikaberekerwa. Munomu munyika yevatorwa vakada kungotidzinga nguva anytime vanokwanisa kutidzinga. Saka taikumbura kuti vakukenyika kana vachizvinzwa vanamunangagwa vasiyavasira masimba vanhu vanokwanisa kutungamira nyika kuti ione kudzokera kumusha. Mhuri dzedu dzisakurura munomu nokuti malanguage avanodzidza munomu haasiro yedu. Tofanira kudzidza language yedu yekumusha kwedu kuZimbabwe kwechishona iyoni. Nechindevere zvatikakura nazvo. Nekuti vana vedu havazokwanisi kunodzidza chishona nodzidza chizuru munomu kana mamwe malanguage ari munomu. Nokuti zvinotozviringa vana vedu nemangwana vevana vedu.
Aiwa, tinotenda mukoma Tawanda nekupinda muchirongwa. Mudzoke zvakare svondo rinouya.
Tinotenda maita basa.
Ngutawanda ke lola use South Africa kuti hayi iyena uyaphanda uyasebenza ngakho uyenelisa ukuthumela imali ekhaya agcine imuli yakhe kodwa uthi hayi ekhaya kusekhaya ufuna ukubuyela kodwa ngomumo okhona akakhoni ukuphindela ekhaya. 4 minutes before the top of the hour as we wind down, as we wrap up our show. And the topic tonight is we are hearing from you, the young people of Zimbabwe, on how you are faring in the face of the ongoing economic challenges. Timbo tora mtereri wa effort, ndo kufunga wa effort wachawa mtereri wedu wekupezisira. Uzabangu mlaleli wetu wa utinage umnumzana effort. Wa effort ndi nomuga mchirai mchirongwa.
Evo magadiva.
Ayu wati nofara gana mchifara u.
Tinofara zvikuru. Ndirimo South Africa imomo tiri kungo tatarikawo sevamwe.
Ari kubatika mabasa.
Teoretics.
Ndati graft riri kubatika here.
Mabasa anongobatika zvese vanhu vari kutambura tinenge tisina zvokuita nekuti kana wabva kumusha wacho wazotsvaga mari hauchatsvaga kuti basa iri mberi itiranda kuita. Saka vazhinji tirikungoita zvokungozvibatsira kutsvaga kungobata bata mabasa emaoko tirimo South Africa but kumusha home is the best I think you know but situation yekumusha parizvino haina kumira mushe.
Saka toita sei.
The only step we can take in that Zimbabwe situation is that we have to demonstrate a massive demonstration, but only inofanira kuva iri directed by MDC. Since MDC, you know, everyone knows that MDC ndiyo ine masupporters akawandisa Zimbabwe. So
kana mgoma mgoma effort kana ine mgoma effort kana MDC ine vatsigiri vakawandisa sei sina kuhina sarudzo.
MDC alliance yakahwina sarudzo zviri pachena but pakaita vakabira zvinozivikanwa kuti vakabirwa sarudzo nezvet ikanobirirwa zvekukoti. So we are saying that the MDC alliance ndiyo yoga inokwanisa kusumudza ikonomi yeZimbabwe so far. So ava takangomirira kuti vabvume kuti hai takabira sarudzo then popinda varidzi vatakavhotera.
Thank you there mkoma effort nguva ndizo dzatyana but thank you so much for joining us tonight.
Thank you, tinotenda, naitavasa.
Siyabonga, tinotenda, Zimbabwe, this is our show. We would like to thank our listeners so very much for sharing your experiences in the face of the ongoing economic challenges. Let's make another date next week, same day, same time. Same radio station. I'm Tungamilinkomo. Good night, Zimbabwe.